Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 16, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndobva vati kana ndichinge ndaenda ndoda kurangarirwa semwana akasimuka akazvipira kusunungura nyika yeZimbabwe. Ndobva vati kana ndaenda ndoda kurangarirwa semunhu akazvipira kusimudzira vana veZimbabwe.
Mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe unoendeswa kumusha kwawo kwaZvimba kumashandland west uko veruzhinji vapiwa mukana wekuonekana navo pamurombedze Growth Point.
We want to see Dr. Peter Magombe dead or alive. Kana vakamuuraya, they must give the mother his body or a decent burial. Kana vasina kumuuraya, they must bring the boy out.
Vanachiremba vakuru vanobatana na vanachiremba vadiki mukuratidzira vachizivisa hurumende kuti havasi kuzoshanda kuzvipatara zvehurumende pamwe nekumasejari kwavo kusvika mumwe wavo Dr. Peter Magombei anonzi akapambwa nemugovera awanikwa. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheZPC Kariba chinoita zvanga zvisingatarisirwe nevakawanda zvekuenda pamusoro peCastle Lager Premier Soccer League Table Kepiri mwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe waendeswa kwaZvimba nhasi. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vangangosvika zviuru zviviri vatambira mutumbi wava Mugabe munhandare pamurombedzi Growth Point nhasi. Mutumbi uyu uyo wauya nechikopokopo chemauto wasvikira kumba kwavo kwakutama asi hauna kupinda mumba mavo sezvo wangotorwa nemotokari dzinotakura zvitunha zeDoves ndokumhanyiswa kuenda kwamurombedzi uko kwanga kwakaungana vanhu. Vachitaura parufu apa, sachigaro weZanu PF mudunhu reMashonaland West, vaZiyambe, varumbidza vaMugabe vachiti munhu aida kurangarirwa semunhu akasunungura nyika yake, akapa upfumi kuvanhu vatema, uyezve aida nyika yake.
Ndobva vati, kana ndichinge ndaenda, ndoda kurangarirwa semunhu akasimuka, akazvipira kusunungura nyika yeZimbabwe. Ndobva vati, kana ndaenda, ndoda kurangarirwa semunhu akazvipira kusimudzira vana veZimbabwe. Zvikanzi kana ndaenda ndoda kurangarirwa semunhu angane nyika yake pakatikati pemoyo wake. Baba vaMugabe vari kutaura.
VaZiyambe vanoti vaMugabe vaida bato ravo reZanu PF kudarika nhengo dzose.
Hapana munhu muno muZimbabwe anoda ZANU PF kana kuti aida ZANU PF kudarika vaMugabe.
Vachitaurawo paungano iri mufundisi wekuchiuto kana kuti chaplain vaJoseph Nyakudya vanoti vanhu vakawanda vakawana chimwe chinhu kuna vaMugabe vachiti vakawana munda kuburikidza nechirongwa chekupa ivhu kuvatema.
Ini ndiri murimi ndine munda wandinawo wandikangopuwa naivo vaMugabe. Mumwe ari pano Wangwa chema resiko, wakete program, yekutuite free education.
Mumwe anga ari pamurombe zinasi, ndia mai maidei kasi, abo vanoti vanofara kuti vakawaniswa imba, pachirongwa che garikai, sarani kuse, vachiti mumuri mavo, ndivo vega vanemba.
Mudzinza mangu hakuna stand, asina kapuwa stand na vamugabe ye garikai.
Vazi ambe vanoti vachagara nemhuri kuti vaone kuti mutumbi ungachengetwa sei usati waradzikwa sezvo uchagara mazuva angangosvika makumi matatu. Mutauriri wemhuri yavamugabe valiyo mugabe vanoti mutumbi wavasekuru vavo ucharara kumba kwavo kwakutama nhasi wozoendeswa kuHarare mangwana. Vamugabe vakafa masvondo maviri apera kuSingapore uko vanga vanorapwa nechirwere chisina kutaurwa. Zvichakadaro pamboita kusawirirana pakati penhengo dzevechidiki dzeZANU-PF pamusoro pekupfeka nhumbi dzine mufananidzo womutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa parufu rwavamugabe. Mumwe wechidiki anoda kuzivikanwa nezita rekuti No Rest anoti hazvina kumufadza kuti vapfekedzwe nhumbi dzine mufananidzo wavamunangagwa parufu rwavamugabe.
Ipapo zviri kutonetsa kuti wai ini ndapfeka kosi ndazviona zvichipiwa vanhu asi inini chananichibvunza ichekuti sei tapiwa zvinhu zva ED tichitadza kupiwa zvinhu zvegamba rafa.
Vanhu vakawanda vanga vasina kupfeka nhumbi dzebato rezanu PF sezvinosiitwa nguva dzakawanda.
People must always come first in any process of sustainable development and let our Africans come first in the development of Africa, not as puppets, not as beggars, but as a sovereign people. I thank you.
Ndakamirira Studio 7 kwakutama ndine Arthur Chigoriwa.
Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abatawo imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vatakura zhangazha kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro perufu rwavamugabe.
Muri nekodzero yekuita zvainodaka nemunhu wavanga vasiya sezve kana vehurumende vabvumirana nezvitaura nemhuri yacho yavamugabe ndozvinotofanira kuitika because munhu wavo chaizvo chaizvo. Saka ivo zvinototarisirwa kuti zvinoitika asi chiripo ndechekuti dzimweni dzenguva nyika haingachemi kwenguva yakareba. Zvezvino zvirango zvinofanira kuzoitwa nezira kwayo asi zvichiperawo.
Tinoona pari zvino vana chiremba vari kuratidzira vachichema chema ivo kuti pane mumwe wavo akapambwa, asi vazhinji vanoti kuondomoka kwezvemuchipatara uyezve nezvekupambwa kwevanhu kwakatanga nguva iyo vamugabe vachiri kutonga. Imi munoona sei papapa? Zvinhu zvingazoiswe munhoroondo yekutonga kwavaiita here vamugabe kana kuti zvakamira sei?
Kutonga kwavamugabe hakusi kutonga kwavo voga, kutonga kwebato rinonzi ZANU-PF ndo rinenge rine masimba ekuona kuti chii chiri kuitika munyika uye kuchengetedza runyararo nekuchengetedza upenyu neutano hwevanhu kuri sei ivo vanonzi vana chiremba vanzi vatapwa kana kuti havasinzikana kuti vari kupi. Saka hazvingazi ndezvavamugabe chete, ndezvemusangano wezanupf kuvauro wekutonga kuti inofanira kutsanangura kuti kuchengetedzwa kwerunyararo, kuchengetedzwa kwevanhu munyika kwakamira sei, uye kana zvaitika sezvazvataurwa kuti zvaitika vanofanira kubatsira kuti mapurisa akumize kutsvaga munhu amuwani.
Totarisa iyo nhoroondo yeupenyu hwavamugabe mungati vanorangarirwa sei nemabasa apa?
Vamugabe vanorangarirwa nenzira dzakasiyana siyana kune ruzhinji rweZimbabwe. Vamwana varangarira semunhu akavapa minda, vamwana varangarira semunhu akatungamira hondo yechimurenga, vamwe zvikuru sei vakazvarwa hondo yechimurenga yapera vanovarangarira semunhu asi mazovabatsira kuti vawane yananiso munyika kana kuti mabasa, utano nezvakadaro. Vamwewo vaitawo zvokupikisa kana kuti vanoita zvokupikisa nyaya dzematongerwo enyika vanovarangarira semunhu aivakanganisa kuti vapikise zvakachena kana zvakajeka uye vakwanisiwo kunzi vahwina election zviri free and fair.
Tombotarisa marangarirwo avanoitwa nenyika dzemuafrica nepasi rose, mungati vanorangarirwa sei vamugabe?
Vamugabe vanorangarirwa sekuti munhu aiita zvokumira pamberi peana United Nations vana African Union vachimirira vanhu vatema vemuafrica kuti kodzero dzavo dziwanike munyika dzemuafrica dzakawanda. Uyezve vamugabe vanoonekwa semunhu angane nharo, munhu anga akazvimirira ega munyika dzemuafrica dzakawanda. Asi kazhinji zvinobva mukuti vanhu vazhinji vacho muafrica vayatonzwisa kuti chii chaitika muzimbabwe, vaingonakirwa nekuvaona patv kana kuvaona vachiita mabasa avo kunana United Nations vachifunga kuti zvakafanana nezvavanonga vachiita munyika asi munyika vanotivaona nezira dzakasiyana siyana.
Tombotarisa nyaya yekuti pachange paine chivakwa chichavakwa paHeroes Acre cheMausoleum apo vacharadzikwa vamugabe mushure memwedzi. Munoona izvi zvakamira sei tichitarira mamiriro akaita zvinhu munyika?
Izvi zvakabva kumhuri yavamugabe kai zvekuti vanofanira kuvigwa pakakosha kudarika vamwe vavakarwa navo hunde chimurenga vari paHeroes pacho, ende hurumende yakazvibvuma, saka ndo zvaakutongoitika. Asi tinongokashikamadza nechekuti kuchemwa kwemunhu kunoreba kwenguva yakadaro, asi ndo zvabvumirana mhuri yacho nehurumende, saka ndo zvatakuzongotarisa ndo zvichaitika.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vatakura zhangazha vari parunare muHarare naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7. Vana chiremba vakuru vabatana navana chiremba vadiki nhasi mukuratidzira muHarare vakazivisa hurumende kuti havasi kuzoita basa kuzvipatara zvehurumende pamwe nekumasejari kwavo kusvika mumwe chiremba anonzi akapambwa nemugovera Dr. Peter Magombei, uyo akafanira kubata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, awanikwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
We therefore demand his unconditional return to his family. In the meantime, we have withdrawn our services.
Dr. Peter Magombei vanonzi vakapesa kuonekwa nemugovera. Vana chiremba nhasi varatidzira zvakare vakafamba kubva pachipatara cheparenyatwa kusvika pedyo nemahofisi emutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa, uko vamiririri vavo vazonosvitsa tsamba yenyunyuto mushure mekunge mapurisa arambidza mhomho yese yana chiremba kuti isvike kumahofisi emutungamiriri wenyika. Vachitaura neStudio 7, mumwe chiremba anove nyanzvi muzvirwere zvevana Dr. Bothwell Mbuvayesango vanotsidza kuti hapana munhu wavari kuzorapa kana Dr. Magombei vasina kuwanikwa.
We want to see Dr. Peter Magombei, dead or alive. Kana vakamuuraya, they must give the mother his body or it's a decent burial. Kana vasina kumuuraya, they must bring the boy out. Kana vakamurova vakunyara, they must bring him, tinomurapa isusu. Hapana munhu acharapwa munyika muno kusvikira taona Peter Magombei.
Mumwe zvakare chiremba mukuru Dr. Felicity Gumbo vanoti vange vari pakuratidzira pasenzira yekuratidza hurumende kuti vana chiremba vakuru vari kutsigira vana chiremba vadiki mune zvavari kunyunyuta nazvo, kusanganisira kutsakatika kwa Dr. Magombei pamwe nemari shoma dziri kutambirwa navana chiremba.
Before zvaingo chingonzi ma junior doctors ndo ane problem, ma senior doctors are holding fort. But here we also want to send a message. Kana mwe munhu atorwa, we don't know what has happened. Is he alive? What about his family?
Imwe nhengo zvekare yesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tapiwa Mungofa, avo vanoshanda paHarare Central Hospital, apo paishandawo Dr. Magombei, vanoti vasiya tsamba yenyunyuto kumahofisi emutungamiriri wenyika uye vachange vachizoendesa tsamba yenyunyuto iyi kune mamwe mapazi ehurumende. Vanotiwo kana Dr. Magombei vasina kuwanikwa, hapana basa richabatwa navana chiremba.
Takwanisa kusiya tsamba kuhofisi kwa president. Our leaders are going to drop my letters as Sarah kune mamwe maofices.
Dr. Nomen Matara veZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vakurudzira hurumende yavamunangagwa kuti izadzikise zvainotaura zvekuti inoremekedza kodzero dzevanhu.
Zvikasagadziriswa nechimbi chimbi pachazova nechaos, sezvo mamwe machiremba anoshanda navamugombei vatotanga kuramwa basa nyika yose. So tinotiwo zvekare hurumende yavamunangagwa ngairatidze kuti zvainotaura nemuromo ndiyo zvainoitawo through their actions. Havataure zvemareforms vanhu vachiabductwa.
Muzinda weAmerica muZimbabwe vazivisawo padande mudande retwitter kuti kubva munandira wegore rino vanhu vanosvika makumi mashanu vatorwa zvechisimba kubva mudzimba dzavo uye hapana atambosungwa nenyaya idzi. Muzinda uyu wakurudzira hurumende kuti itore matanho nekukasika. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo nezuro vakati bazi ravo riri kushungurudzikawo nekushayikwa kwemumwe mushandi waro uye vari kuita zvese zvavanogona kuti Dr. Magombei vawanikwe. Mugwaro rakabudiswawo nemapurisa, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, vakati wokushaikwa kwaDr. Magombe kwakamhangarwa kumapurisa ekubudiriro. Vasati vatsakatika nemugovera, Dr. Magombe vanonzi vaigarotaura nezvekutyichidzirwa kwavaitwa nevanhu vavaifungidzira kuti vasori. Zvichakadaro, dare repamusoro reHigh Court uko kwanga kwakwidzwa nyaya yekushayikwa kwaMagombe nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights raturawo chisungo chekuti vaMagombe vatsvagwe nekukasika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Chakadaro, vanachiremba vanoshandira muzvipatara zvehurumende muBulawayo pamwe nevamwe vashandi vemuzvipatara vakawanda varatidzirawo pachipatara cheMpilo Central Hospital nhasi senzira yekuratidza kusafara kwavo nekupambwa kunonzi kwakaitwa mumwe wavo Dr. Peter Magombei nemusi wemugovera muHarare. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanachiremba ava avo vange vachisanganisira nevamwe vekuUnited Bulawayo Hospitals vambovharidzira misuo yepachipatara cheMpilo vachiimba uye vakabata zvinyorwa zvange zvichiratidza kusafara kwavo nekupambwa kwaDr. Magombei avo vanonzi vakatorwa pamba pavo muHarare nevamwe vanhu vasati vazivikanwa kuti ndivanani. Dr. Mtavisi Bebe, vanove munyori mukuru weMpilo Hospital Doctors Association, vanoti havazi kufara nezvakaitika uye vanoda kuti Dr. Magombei vawanikwe vari vapenyu. Dr. Bebe, avo vakambove munyori wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, vanotiwo vanoda kuti zvishemo zvavo zvigadziriswe.
Vaona zvakozera kuti vauye kuzoratidza kuti they are in support naPeter Magombe and they want to know kuti aendepi, atorwa nani, and munhu amutora anofanirwa kusungwa because hazitenderi neconstitution yeZimbabwe kuti munhu anongotorwa nani zvake ongovigwa mazuva akawanda so.
Mumwe chiremba, Dr. Tawanda Manjonjo, avo vanoti vakamboshanda vose naDr. Magombei, vanoti vanachiremba vakawanda vave kutyira upenyu hwavo, asi vanotiwo kunze kwekunge Dr. Magombei vawanikwa vachadzokera kubasa chete kana zvichemo zvavo zvagadziriswa.
Ndiri kurwadziwa because Peter is someone wandaigara ndinaye. Titogara tese, Peter was once here and then moved to Harare to work in Harare. So Peter ndotonzwa kurwadziwa naye, very emotional. Atogona kushanda ini ndachitombo tia, let me give government a time, a platform to negotiate, ndichitombo uya ubasa, but right now I can't anymore hausi kuti mumwe waunoshanda naye aripi, just yango disappear, you can't come to work, and so I'm not coming back until he is back and the grievances are solved as well.
Mukuru wechipatara cheMpilo vaLeonard Mabandi vanoti sekuziva kwavo vanachiremba vange vavimbisa kuti vachadzokera kubasa mushure mekuratidzira kwechinguva chidiki.
Situation iri pachipatara ndeyekuti mangwanani vanachiremba vauya kubasa and vakativo vachasangana kuti vademonstrate kuti umwe wavo asi kuzikanwa kuti ari kupi. Nesuwo tinotoriwo concerned kuti aripi nekuti we would want, sezvakataurwa naminista, kuti pasawane vanachiremba vanokanganiswa. Saka tiri kutarisira kuti vaita demonstration yavo sekutaura nekunzwa kwandaita kuti vachadzoka kubasa voendera mberi.
Mumwe murume angozvidoma nezita rekuti Walter, uyo anoti ange ane mudzimai wake ange achirapwa, anoti varwere vakawanda vange vasina kuonekwa nanachiremba.
Ndikumbira government itaure navo kuti vakwanise kudzoka vanhu vakwanise kubatsirwa kutani kuti vanhu vari kutambura iko zvino, vanhu vari kutambura vatova panguva yakaoma kuti vakarara nhasi vanhu vasina kubatsirwa madhokuta achinguva kunze zvinogona kukonzeresa kuti vanhu vaazopedzisira vamwe vatisiya. Saka tachikumbira government itibatsire pa.
Vanachiremba vange vari pakati pekuramwa mabasa apo Dr. Magombei vakapambwa. Vanachiremba vave nemasvondo maviri vasingaendi kumabasa vachiti havachakwanisa kuwana mari dzekufambisa. Hurumende inoti iri kugadzira mutemo wekurambidza vanachiremba kuramwa mabasa, asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti izvi hazvienderani nebumbiro remutemo wenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vashandi vemuzvipatara nemakiriniki ekanzuru yeHarare vari kusangana nezvipingaidzo mabasa avo kana vachinge vashanyirwa nevarwere vanoshandisa mutauro wemaoko kana kuti sign language vanenge vaine zvirwere zvakasiyana-siyana. Kirimu Dzamiri anoti panyaya iyi.
Amai Precious Nkomo, avo vanoshanda nesangano re-Deaf Zimbabwe Trust, vanoti pane dambudziko guru riri muzvipatara nemakiriniki, sezvo kunzwisisana nevanoshandisa mitauro yemaoko kuri kunetsa, nepamusana pekuti vanoshandira mumakiriniki aya havana kudzidziswa mutauro wakadai. Amai Nkomo vanoti vanoshandisa mitauro yemaoko vanonzwisisana zvikuru kana vachitaura, asi vasina urema uhu vachitadza kunzwa kuti vari kuti kudii.
Vakataudzana pachavo vanonzwanana, asi problem inozotouya kwatiri isu tada kushandisa chirungu sign language yatakanodzidza muchikoro, ndosaka tichitadza kuzonzwisisana.
Amai Nkomo vanoti kusagona kutaura mutauro wemaoko kuri kuvhiringidza utano hwavanhu vasinganzwi kana mbeveve, nokuti hapana anokwanisa kuziva kuti chii chaicho chinenge chichirwadza murwere, sezvo vashandi vekumakiriniki aya vasina kudzidzira mutauro wemaoko.
Dambudziko guru ndeekutoti munhu haasi kukwanisa kutaura sign language nekuti vamwe vacho havana kuenda kuchikoro, zvekuti ukatinyorera pasi kuti utare uedze kutsanangudza kuti utore medical history kuti wakatanga rini kurwara, zviri kurwadza nechepapi, zvese izvi zvinoda kutaurwa nesign language.
Amai Nkomo vanoti vanoshandisa mutauro wemaoko vanozorasikirwa neupenyu hwavo nekuti vanenge vasingazive zvokuita, zvikuru vaye vanorarama neutachiwana hweHIV, nokuti vanenge vasina kutsanangurirwa zvakadzama mamwirwo anoitwa mishonga yavanenge vapiwa nevanhu vanenge vasinganzwisisiwo zvinenge zvichitaurwa nevarwere vanoshandisa mitauro yemaoko.
Saka nyaya huru ndeyekuti hapana communication, nekuti hapana vanhu vari kukwanisa kusaina, even kuri kumanesis kwachona pamwe vane vasiri kukwanisa kudzikadzika nesign language.
Amai Francisca Temba vekumashamba nzou K-Trust vanoti nepamusana pekuti vashandi vemuzvipatara nemakiriniki havanzwisise mitauro yemaoko, varwere ava vanopedzisira vatsvaga hama dzekuti dzinovabatsira, izvo zvinoita kuti vashandise mari dzakawanda pakufamba. Amai Temba vanoti varwere ava vanopedzisira vaisa urwere hwavo pachena kumunhu anenge achivabatsira, izvo zvinotyora kodzero dzemurwere uyu dzekuti urwere hwake huzikanwe chete na iye murwere nachiremba anenge achimurapa.
Uyu anotofanira kutoti abve kumba aine munhu anobva naye kumba anomubatsira kuti andointepreta kuna nesi ari kuchipatara zvaanenge achinzwa. Saka takatarisa izvozvo, its a cost again pamunhu anenge achibva long distance asvika pakliniki paya munhu uye anopinda naye, saka it means kuti confidentiality yake its breached.
Mushure mekuona kuti dambudziko iri riri kuramba richikura muzvipatara nemakiriniki ekanzuro yeHarare, masangano anoti Deaf Zimbabwe Trust, mashambanzou Care Trust nedisability HIV and AIDS Trust akaita uronga hwekudzidzisa vashandi vemumakiriniki ekanzuro mutauro wemaoko. Vanhu makumi mana vakapinda muhurongwa uhwo hwakaitirwa pachipatara cheWilkins Hospital muHarare. Amai Temba vanoti vari kufambira makiriniki nezvipatara zvakasiyana-siyana uko vari kudzidzisa vashandi vese kusanganisira vasiri vana mukoti kana madhokotera kuti vakwanise kutaura mutauro wemaoko.
Communication between munhu nemunhu ada kumubetsera yacho panga pasina. Saka what we are doing isusu as the three partners dziri kushanda seconsortium, tikufamba maclinics tichitraina ma health service providers, angava manesi, magadhi amushanda pazvipatara, macounselors, whoever, tirikuva traina inonzi basic sign language.
Vabhivhenzi Sengwe avo vanoshanda kuHatcliffe Polyclinic vanoti kave kechipiri vachienda kuWilkins Hospital kunodzidzira mutauro wemaoko zvinova zvavandudza basa ravo reukoti, nokuti vave kukwanisa kushandisa mutauro wemaoko.
Vanhu vari deaf vakauya, we could not actually help them sema zvavanga vavinga. Sometimes anogona kuya achikutira sign kuti pain, but you wouldn't understand. Saka vanga vacho vaita kumira kuti vanongopiwa paracetamol wobva ngonzi enda. It was more of kutange vaiongona ngu vari kudiscriminatewa kana vakauya. Saka netraining now they are very happy community, zvekuti kana akakuona ndofanira kutoziva kuti kana akangosvika paclinic angoziva munhu waanoziva kuti chii. Sekuru vangu vakatraina sign language, so now we're helping them a lot.
Vatafadzwa maseva vekudisability HIV and AIDS Trust vanoti zvinonetsa kuti varonge zvakanangana nevanhu vane hurema kunyanya mbeveve nokuti nzvimbo dzinorapwa vanhu hadzina zvinyorwa zvinoratidza kuti vangani vanhu vakadai vanomboya kuzotsvaga rubatsiro. Vamaseva vanenge vachiti sangano ravo rinenge richida kuti ritevere vanhu ava vaine donzvo rokuvatsanangurira zvizere maererano nezvirwere zvepabonde.
Hapana information inorelata pane nyaya dzevanhu vane madisability. For instance, iwewe wakaenda mufield uchiti iwewe uda kutreka kuti vanhu vari deaf vangani, hauwani information yakadaro. Zvinoita kuti zviome tironge zviro zvevanhu vakadaro.
Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities mugore 2013, asi nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano dzinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 kuWilkins Hospital muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo. Chikwata chisina mukurumbira wakanyanya munyaya dzenhau dzenhabvu cheZPC Kariba ndicho chave pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotiudza kuti izvi zvauya sei.
Chikwata ichi chave nemapoints makumi mana, point imwe chete pamusoro peFC Platinum iyo yaive isina mutambo munyika nemhaka yemakundano eCAF Champions League. Izvi zvinotevera mangange A11 akaita ZPC Kariba nevaenzi vayo veDynamos, izvo zvasiya yapinda panhongonya kechipiri mwaka uno. Muongorori wemutambo wenhabvu Vafara Kambamura vanoti nhabvu yasanduka mazuva ano zvekuti hazvivashamise kana ZPC Kariba ikatora mukombe weleague uyu mwaka uno.
Zvinhu zvinorakidzwa futi kuti zvinhu zvinochinja, hakuna anonzi masmall teams, the so-called small teams. And ndikuona zvikaramba zvakadai so nematambiro ata ZPC ndikuona ichitora, ende zvakanakirawo bhora redu.
Asi utungamiri weZPC Kariba hungangosvika kumagumo nechitatu kana maGreen Machine eCapes United akarova Harare City. Pari zvino Capes United ine mapoints makumi matatu nemasere, zvichireva kuti ikakunda inopinda mapoints makumi mana nerimwe chete, point imwe chete pamusoro peZPC Kariba. Mumwe mutsigiri weCapes United Vashe Muchenje vanoti maGreen Machine achange ari pamusoro pachapera mutambo wavo nechitatu.
Aiwa, Harare City iyi hatingamboiverenga bhozi manyana. Capes ichibaba zvokutoti pakupera kwebhora iri tofanira kunge tiri pamusoro neHarare City, matimu madiki.
Chicken In iyo yakaenzana mapoints neCapes United yakatambisa mukana wekuenda pamusoro petafura, apo yakarohwa 2-0 neManica Diamond. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Highlanders 0 Wange 0, Mushowani Stars 2 Chapungu 1, Tiro 1 Ngezi Platinum Stars 0. Kwatambwa mitambo makumi maviri nemitatu, zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi: ZPC Kariba 40 points, FC Platinum 39 points, Chicken In 38 points, Capes United 38 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Tiro 1 24 points, Herentals 23 points, Blower Chiefs 18 points, Neada 17 points. Mumitambo yemuAfrica, FC Platinum yakarova UD Songo yekuMozambique 1-0 mumutambo weCAF Champions League. Triangle ndokushanyawo kuTanzania, uko yakanodambura Azam 1-0 zvekare mumutambo weCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm, apo tiri kutarisa nezveurongwa hwekuti mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika waRobert Mugabe uchange uchiradzikwa kupi, pamwewo nekuramwa mabasa nekuratidzira kwaitwa navana chiremba. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutumbi vaimbo vemutungamiri wenyika Robert Mugabe unoendeswa kumusha kwavo kwazvimba. Vanachiremba vakuru vanobatana navanachiremba vadiki mukuratidzira vachizivisa hurumende kuti havasi kufara nekupambwa kwaDr. Magombei. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.